mukuru anoona nezvevashandi muMDCT vasesozvidzai vaudza Studio 7 kuti vachamisa vadomawo vamwe vanhu kuti vatore zvimwe zvigaro kuti basa rinyatsofamba zvakanaka vachigadzirira sadzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tina vatimba vanenge vachishanda kutarisa zviri kuitika kuzeki. Tina Dr. Nguleko Sanda vanenge vari mutauri director wa president, sezvamunoziva kuti anga ari mutauri wa president ava kumira kuGoromond West senhengo yeparliament, anotarisira kuti achabudirira ikoko. Tine vamiririri vekunze kwenyika in line with myaizvozvo kuti tinorumbidza nokuziva kuti vana vaidu vari mudiaspora vane basa rokuita, vanoziva zvekudiaspora nezvemunyika, ndo vachange vachimiririra zvitinhu.
Vanyoruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti vatamborinyoka vange vave kutadza kuita basa ravo zvizere, sezvo vange vave kupedza nguva yakawanda vachitsvaga rutsigiro kuGoromond West, uko kwavari kutarisirwa kukwikwidzana navaenergy mutori vezanu PF mutsarudzo dzeparamende. Vamwe vadomwa ndiva Jameson Timba avo vave mumiriri wavachamisa pasarudzo, muzvare Yvonne Masunge mumiriri weMDCT kuBritain, vaRalph Black ndovasarudzwa kumirira kuAmerica, vaAustin Moyo vachimirira kuSouth Africa, vaMatula Lusinga vachimirira bato kuAfrican Union, muzvare Grace Kwinje ndovari kumirira bato kuEuropean Union, uko vaElliot Febe vachiona nezvemabhizinesi kuEurope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.